Ndingati zvinhu zvinenge zvakamira zviri nani kupinda mamwe makore ese aya kana tichitarira ino runyararo rwuripo uye tichitarira kodzero dzevanhu kuti vari kukwanisa here kuungana sezvavanoda, vanokwanisa here kuita misangano yavo pavanodira, vanokwanisa here kutaura zvavanoda vasina anovashungurudza. Izvi tiri kuona kuti zviri kuitika zvazvisina kumboitika inowo kune mamwe makore ese apfuura.
Munoona sei kampeni yose iyi?
Ndingangoti ino nyaya dzemaelections so far dzinenge dzakamira zvakanaka. Unowana hako apo nepapo zvihomwe zvichemo.
Ndezvipi zvimwe zvezvichemo zvakauyiswa kwamuri?
Zvichemo zvizhinji ndezvekuti vanhu vanga vachibvarirwa maelection posters avo.
Ko nyaya dzemhirizhonga?
Nyaya dzemhirizhonga zhinji dzakanga dziripo. Handingati dzakanyanya kuwanda. Ndedzemukati memasangano yezvematongerwo iwaya, intraparty squabbles, vamwe vachirambwa ino kuti vasamirire pamaprimary elections aya. Ndosaka muchiona ino kwakabuda kuine manhamba akawanda chaizvo vakazvimiririra.
Ko nyaya yemadzishe kana masabhuku anomanikidza vanhu kuvhota zvavasingade?
Kuti kune vamwe vari kutora vamwe vachivamanikidza. Ndatoinzwawo nemamwe ino mamonitors angu vari kumanikaland. Asi tinokurudzira kuti zvakadaro ino zvazvisingatenderwi. Kana zvaonekwa kuti zviri kuitika vanhu vamhanyari kumapurisa, nokuti hazvitenderwi nemutemo wedu.